Cha Shiripinda, ndimi muri kuboda reMozambique. Troika Summit, zvii zviri kumbonyatsoitika kuMozambique uko?
Zvokwadi chiripo ndechekuti dhaivha utungamiri wesadhaki waida kumisa mvunga mupopoto dzinoitika munyika yemuMozambique vaizomisa, asi ndinoona sekunge zvinonzi kune vamwe vanotodya nekusagarisika kwakaita nyika iyi. Kutovhiringika kwayakaita ikoko kune vanodya nazvo, saka vachiramba vakanyarara. Nokuti chokwadi tichinopeuka makore aya, hondo yemuMozambique painge yakuda kupfuurira chiya nemuno muZimbabwe, mutungamiri wenyika yedu makore acho iwayo vakasimudza musoro ana Beira Corridor, vakaona kuti vatumidzira mauto edu akamiramira shuwa zvikamira. Saka apapa tinomboshama kuti aiwaka chiko chiri kumboitika, utungamiri hwesatati hwaita seiko kana huine chido chaicho chaicho hunogadzirisa. Saka ndinofunga zvinhu zvavakutoda kuti zvo vamwe ava vakamirira senge maHuman Rights Watch vangu vachisimudza musoro vachitaura nezvazvo, maCivil Society Leaders vachisimudza musoro vachitaura nezvazvo vachichema nazvo, nekuti onai ato makore nemakore aparadzika.
Iyo Troika basa rayo nderei takatarisa Africa nezviri kuitika izvi?
Musangano watingati uripo pakupfungidzisa runyararo nekudzivirira nyika kubva kumhando. Saka nasitroika apa mamembers vetroika ari kumita vanofanira kunge vachitaura nhau dzinoita kuti tambe tiine mugwa, tiine runyararo muregion yedu yesadhaki. And dzimwe nguva ndofunga kuti vanoda kuti vambotifungei zvakare, kuti vambotifungei zvakare kuti kana tichitaura zverunyararo tiri kutaura zvei. Kana vanhu vachitorwiswa kusouth Africa zvinoreva kuti hakuna runyararo. Zvinhu zvinokwanisa kuita kuti zvikonzere kusagadzikana kwenyika dziri musadhaki. Saka kana vanhu vachimita patroika apa, pavari kusangana patroika, tinotarisira kuti vanenge vachifanira kunge vachisimudza nyaya idzodzo kuti onaiwo zviri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe, onai zvazviri kuita. Ava vamwe vakutanga kusvotwa nezviri kuitwa kusouth Africa zvichazokonzeresa kuti vanhu venyika iyo vasani vachigarawo zvakanaka. Vemazimbabwenzo havachanzwiwo zvakanaka kwakaonawo masouth africans zvinhu zvakadaro.